Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hunovaka muviri mubazi rezveutano muzvare Kaichikanda vanoti zvakakosha zvikuru kuti vana vayamwiswe mukaka wepazamu raamai nekuti mukaka uyu unobatsira kuti vana vave neutano hwakanaka.
Ndufu zhinji dzevana vari pasi pamakore mashanu dzinodzivirirwa kuburikidza nekuyamwisa. Mukaka waamai ndicho chiororo chamakwidiba pakuraramisa vana. Vanokura vakagwinya vaine utano nepfungwa dzakapinza.
Muzvare Chikanda vanotiwo zvakakosha zvikuru kuti madzimai ayamwise vana kwemwedzi mitanhatu pasina chimwe zvechinopiwa vana sezvo mukaka waamai une zvese zvinodiwa kuitira kuti mwana akure aine utano hwakanaka.
Mwedzi mitanhatu mukaka waamai une kudya kwakakwana kwose kunodiwa nemwana zvakatozvikwanira, hapana chimwe chinodiwa. Chechipiri, mukaka waamai une masoja emuviri anobatsira kurwisa zvirwere kumwana. Chechitatu, mukaka waamai unogara uripo, yatinoti muchirungu readily available. Hautengwi kana kuda kubikwa, wakatonaka wakadaro. Nekudaro unochengetedza mari kumhuri dzinokwanisa kuzoshandiswa zvimwe zvekuvandudza magariro nebudiriro yemhuri pamwe nenyika.
Izvi zvatsinhirwawo neimwe nyanzvi mune zveutano hunovaka muviri vaDiago Muguri avo vanoti kusayamwisa vana kunokanganisa utano hwavo zvinozoita kuti vakure vari ndonda, vachiti kunyange hazvo vamwe vana vachipiwa mikaka yekutenga muzvitoro nezvikonzero zvakasiyana siyana, mikaka iyi haina zvakakwana zvinodiwa mumuviri wemwana. VaMuguri vanotiwo mikaka yekutenga inoda kuti vanhu vagone kuverenga nekunzwisisa zvizere magadzirirwo ayo kuitira kuti isavhiringe upenyu neutano hwemwana.
Mukaka waamai unogona kushayikwa nekuda kwenzira dzakasiyana. Vamwe ndivo vanoshayikirwa namai munguva dzekubarwa, kana kurwarirwa namai mushure mekunge vabarwa, kana kuti mai voita mukaka mishoma. Saka hunobatsira panguva idzodzo, asi hauna zvese zvakanaka zvinowanikwa mumukaka waamai. Saka tinenge takukurudzira nawo kuti mukaka wemugaba unofanira kugadzirwa zvine utsanana, uye tichifanira kuteedzera mirayiro yose yekugadzira.
Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Hazel Setaunyane vanoti kunyange hazvo zvakakosha kuti madzimai ayamwise vana, dambudziko guru munyika riri kuwanikwa kumadzimai anoenda kumabasa ari kure nekwaanogara, achizopedzisira opa vana mikaka yemumabhodhoro kuti vamwe apo vanenge vari kumabasa zuva rose.
Kune dzimwe nzvimbo kana kuti amwe mabasa kana makambani anoramba kuti ana mai vauye nevana vavo kubasa kana kuti vavigirwe vana kubasa vayamwise. Kune vaya vane mukana wekuti vana vavo vaunzwe kubasa kuzoyamwisa, vanenge pasina nzvimbo yakakodzera kuti vayamwise vana vaya. Vamwe kazhinji vanenge vachigara kunzvimbo dziri kuresa nevana vavo, zvinoita kuti kana vakawana mukana wekuti vawane nguva yekudzokera kunovayamwisa, vanopedzisira vabhadhara mari vachikwira mota dzakasiyana siyana kuti vasvike kudzimba dziya. Dzimwe nguva vamwe vachona vanogumisira vakasika kuisa mwana pamukaka webhodhoro.
Asi Zimbabwe ine mutemo unosungira vashandirwi kupa madzimai mukana wokuyamwisa mwana kweawa imwe chete pazuva kudzamara mwana uyo ava nemwedzi mitanhatu. Kurudziro yekuyamwiswa kwevana pasi rose, World Breastfeeding Week inocherechedzwa svondo rekutanga mumwedzi wanyama vhuvhu gore roga roga. Zimbabwe yakacherechedza vhiki iri kumatunhu anoti Manicaland, Matabeleland South neMatabeleland North, uye kurudziro iyi ichiri kuitwa mune dzimwe nzvimbo dzemunyika. Gwaro rakaburiswa nebazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana richitsigirwa nesangano rinoona nezvevana pasi rose reUnited Nations Children Fund gore rapera rinoti vana vari kuzvarwa muZimbabwe vanosvika zvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana 42% ndivo chete vanopiwa mukaka waamai zvakakwana kwemwedzi mitanhatu yekutanga kubva vaberekwa. Sangano rezveutano pasi rese reWorld Health Organization kana kuti WHO riri kukurudzira kuti panosvika 2025 vana vanosvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vanofanirwa kunwa zvizere mukaka waamai kwemwedzi mitanhatu yekutanga. WHO inotiwo Mushure memwedzi mitanhatu vana vanofanirwa kuramba vachipiwa mukaka wamai nekudyawo chikafu chinovaka miviri kudzamara mwana asvika makore maviri. Izvi zvinosiya Zimbabwe ine mutoro wekuwedzera uwandu hwevana vanoyamwa mukaka zvizere kwemwedzi mitanhatu nezvikamu zvisere kubva muzana kuitira kuti nyika izadzise tarisiro yeWHO panosvika 2025. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.